Kufahamu suwa ndaka sungwa, ndaka noka ndwa mtrongo, randanga ndiri ndoga. Ini na opo lchingono, takaiswa mshitoki sichanga chino garavano mumwe, usina mwe munu ono share nae, iya inonzi solitary confinement, yanga iri mu SB2, yepach krubi maximum prison. Itrongo rino gariswa, vaya vanu vanenge waka tongi rwarufu na matarezi mosa. Kutipa anenge vava kudakura wavano kono viswa. Mushitokisi chavo momo vachinda kuno fuzwa upenyu hwavo.
Maka gara kwenguwa ya gariba sei mujeriri.
Taka gara umomo kwe iko zino kwe mazuwa makumi maviri na matana tu 26 days ndiri mutrongo umomo. Hakuna chimwe chuno chono songana na chomu upenyu. Chinotarika kushunguruzwa. Kwa ndaka itwa mwezu uno wa January. Pasina kana mosha imwe ya ndaka para. Urumende nakango nditora. Noku nondikanda mjere. Pasina mosha kana chini.
Asika vachujitwe urumende. Vanga vachukupomera mosha yekuda kupeso zera miri yonga.
Makazu wa justice chitapi wa chitawra. Kutipane zunu zese zomuru kupomera munu. Hapana kana shoko. Rompurisa kana anizagira katarwa pamashoko omuno mpomera ava atisati tamboona mosha yakadaro uye hakuna mosha iri wiki se mosha yakanga vachindipomera iyoyo
chinga vachikonzero chei vasikala chekuti munge muchisungwa
chiripo ndechokuti kwanga kuri kungoshungurudzwa pedzi pasina kana mosha yandaka para zvayo zvakare mosha yatinonzi takapomerwa haisisimo muconstitution medu nokuti yakabviswa netare reguru repamusorosoro rinonzi constitutional court saka chiripo ndechokuti vanga vangopindwa nomweya wokuda kuti ini navahopo chingono timbobva munyika tigariswe mutrongo saka izvi zvinotaridza kuti ushungurudzwa wakadai hagugoneki kuti huwanikwe munyika dzinetevedzera gwara rejekerere uye rezvido zvavanhu.